Motokodzi Asha Nasmaskati uye vaishanda navo munyaya dzemimanzi vaudza Studio 7 kuti varasikirwa zvikuru nemuwe wavo uyo vaitora semurairidzi nemubereki. Mutungamiriri weorchestra mberi kwazvo Alec Macheso uyo akashanda namutukudzi anoti arwadziwa zvikuru nekuti ange aine zvirongwa zvaange akaronga kuita namutukudzi.
Ndara wangu atakatarisira kune maprojects atati tutoita mugore rinori asi zvakutotaridza kuti zvatotadzika kuti vandibata zvakanyanyisa ivhen nenyika yachona vese vateereri vedunhu vari kumuno nekunze tatopererwa asi ndo zvatongobva mukuitika izvozvo. Ndara wangu atotisiya.
Mumwe muimbi ane mukurumbira uyo akashanda zvakanyanya naTuku muZimbabwe, Africa neEurope, Albert Nyati, audza Studio 7 kuti arwadziwa zvakanyanya nekushaya kwavamutukudzi. Ati pavaishanda vese vaigara vachichema-chema nechirwere cheshuga uye zvinonetsa kutambira zvaitika, asi hapana zvavangaite nekuti ndo zvarongwa naMwari.
Zvinorema kuzvitambira izvi. Hamene kuti munhu oti chii hazvitaurike. Kungozvi acceptawo kuti ndozvaitika kuda kwaMwari. Hapana zvatingaita sevanhu venyama.
Munyori wenhau dzemimhanzi nemitambo Problem Masau ati Tuku munhu aishanda nevanhu vese zvakanaka uye munhu aida kusimudzira vechidiki. Ati pane vaimbi vazhinji muZimbabwe vakabatsirwa naTuku kusanganisira Penga Udzoke, Toki Vibes, Japreza na Gary Tite.
Akashanda nevakawanda, vamwe vacho vakaita sana even ana Toki Vibes akashanda navo. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange iye aive ari munhu ane mukurumbira kunze kwenyika uko, aiye aida kusimudzira vechidiki vakawanda. Uyewo patakashanda naTuku aiva ari munhu aive tingati aiva ine denho reruzivo rwechinyakare. Uyewo mutauro wake waiva uri mutauro unokurudzira uye unochengetedza unhu hwedu, unhu hwedu semaZimbabwe.
Mumwe anofarira dzimbo dzamutukudzi Farai Maveza audza Studio 7 kuti kunyange Tuku aenda anofara kuti asiya nhaka sezvo mimhanzi yake iye nedzidziso dzakadzama.
Kuti vamutukudzi vanga vari gamba pachirungu I think tingativeya anganzi chi inspiration vanga asingangovaraidzi but vaita zvinhu zvokuti upenyu hwako katerera zvaunoita unofafila inspired kuti uitewo zvimwe zvinhu zvaunongoida tamu. Saa music yavo yanga yakakosha chaizvo mukurarama kwevanhu asi tinotenda nokuti yakarekodwa, saka tichiramba tiinavo mumimhanzi yavo.
Tuku akatanga kuimba makore ekuma70s akabura mimhanzi yakawanda inobata magariro evanhu, zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana-siyana, izvo zvakaita kuti ave mumwe muimbi akaita mukurumbira muZimbabwe, Africa nepasi rose. Dzimbo dzake dzakaitawo kuti vakawanda kusanganisira vana vake vapinde mumabasa emumhanzi. Pataenda pamhepo pange pasati pave neurongwa hwekuti acharadzikwa rini uye vanhu vabva pachipatara vakananga kumba kwake kuNorton. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.